Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 11 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Naye kushandisa zvinhu zvinonyorwa nevanhu padande mutande patingati pasocial media payapaya vachida kundopinda mukati medande mutande remunhu anenge ari paFacebook pake vachida kundopinda imomo kuti vaite tsvakirudzo, ndinoona sekuti inyaya yakaipa chose nekuti inyaya inovhiringidza nekudzvanyirira kodzero dzevanhu.
VaEnergy Mutodi vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira mauto kuti apidigure hurumende nechisimba.
Handisi kuona ari marali ari kugadzirisa anything asi marali ari kutochama kukonzeresa kutambudzika kwevanhu.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe votarisirwa kuita musangano nevechidiki vebato ravo kuPelandaba Stadium kuGwanda mudunhu reMatabeleland South mangwana. MDC inotungamirwa naWeltman Ncube inobuda mumubatanidzwa weCode. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhengo yezanu PF vachitsigira zvakasimba chimwe chikwata chinonzi chinotungamirwa nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chinonzi Team Lacoste vaEnergy Mutodi vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika kana kuti treason vamiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare nhasi. Muchuchisi wehurumende aisa chikumbiro chekuti vaMutodi varambe vari muhusungwa kusvika mangwana kuitira kuti matikitiva amboramba achiferefeta nyaya yavo. Gweta ravaMutodi amai Beatrice Mutetwa vati vaMutodi vanziwo mukunyora kwavari kuita nyaya dzekuti ndiana achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vane vamwe vakuru vakuru vavari kushanda navo. Asi muchuchisi anonzi paabvunzwa naamai Mutetwa aramba kutaura kuti vanhu ava ndivanani. VaMutodi vakasungwa mushure mekunge vanyora paFacebook page yavo kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kusarudza achatora chigaro chavo zvine hungwaru nekuti vakatadza kubata nyaya yacho zvinogona kuguma zvakonzera kudeuka kweropa sezvakaitika kuLibya nekuIvory Coast. Vanonzi mashoko avo anotyora mutemo Criminal Law Codification Reform Act nekuda kukonzera kusagadzikana mumauto nemapurisa. Asi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti vari kutyorerwa kodzero dzavo. Mukusiya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda neCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamembe kweAfrica vaJoy Mabenge akavabvunza nezvemashoko anzi nemapurisa pane vari kushanda navaMutodi.
Hakuna munhu angabatirwa mhosva dzeumwe kureva kuti iko kana pane vakuru vari kunzi vaMutodi vari kushanda navo iwayo mashoko eantiradzwa kuti pane anoziva vakuru vaari kunzi vari kushanda navo, saka ngaaende mapurisa vachengetedze mutemo vandobata vakuru ivavo vavatonge nemhosva dzavo dzavari kuvapomera, kwete kuti unobata umwe munhu womuponera kuti ane vakuru vaari kushanda navo. Ndochinhu chekutanga. Chinhu chepiri vazuku chandoda kuti tagara tangosimbisa ipapo ndechekuti nyaya yaakuitwa nemapurisa iyi nevachengetedzi vemutemo, nyaya yekushandisa zvinhu zvinonyorwa nevanhu padande mutande patingati pasocial media payapaya vachida kundopinda mukati medande mutande remunhu anenge ari paFacebook pake vachida kundopinda imomo kuti vaite tsvakirudzo, ndinoona sekuti inyaya yakaipa chose nekuti inyaya inovhiringidza nekudzvanyirira kodzero dzevanhu yatingati freedom of expression. Zvingadai zvakataurwa navaMutodi ipfungwa dzavo maonero avo anto kwanza unga atori maonera antori nevanhu vakawanda zvino vanhu vakatanga kunzi maonero avo vakanyora vachaisa padande mutande votanga kusonwa sika sika nemapurisa chokwadi nyika inenge yaenda kumawere
asika mapurisa nevanochengetedza mutemo vari kutika vanhu vakaregedzwa vachiita madiro ajojina ipo pamafacebook apa zvinogona kukonzera kuti munyika musagadzikane
vazulu vanhu vagara vanongoita madiro ajojina pafacebook vanoita madiro ajojina patwitter vanoita madiro ajojina pawhatsapp muiti wemadiro ajojina akatonyanyisisa vanhu vakafanana navana vamoyo vaya chavangatoita kutaurirana vari kana zvakafanana nekupolitibhuro kwavo vachingotiwa havabvumidzwi kunge vachiita zvavanoda vari padande mutande apa asi kuti uzoti munhu wese wese chokwadi twakaita zvimumumu totonzi hatichatendedzwi kutaura zvatinofunga totonzi munhu ukangoda kutaura nezvekuti nyika ingangoenda kumawere nyika ingangogeza muropa nyika ingangosagadzikana kana vamugabe vakasabata nyaya yesuccession zvakanaka nakaobva watonzi watoita zvematongerwo enyika kusvika pakutoti waakutonzi unofanira kuvharirwa zvokwati izvozvo hatingazvitendedzi
Nyanzvi munyadza zvematengerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamembe kweAfrica vaJoy Mabenge vachitaura parunare muJohannesburg South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Bato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welsh Mancube neZuro rakabuda mubatanidzwa wemapata anopikisa weCoalition of Democrats kana kuti COD zvichitevera chisungo chakaitwa nedare remusangano uyu reNational Council. Mutauriri weMDC vakurawo nechihwai vanoti National Council yebato ravo yakasunga kuti MDC ipinde mubatanidzwa mutsva weMDC Alliance uye kuti bato iri ribude muCOD. Vachuhwai vanoti nemuvhuro svondo rino bato ravo rakasvitsa zviri pamutemo gwaro rekubuda mumubatanidzwa uyu kuna sachigaro weCOD mumwedzi uno vatendai biti vanove zvakare mutungamiri webato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP. Vabiti vatenda kuti vakatambira gwaro rekubuda kweMDC mumubatanidzwa wavo vakatiwo vakatambira kubuda kwebato iri. Vabiti vati kubuda kweMDC uku hakuna zvakunokanganisa mumubatanidzwa weCOD. Ngatinzwei hurukuro yataita navachihwai pamusoro pedanho rebato ravo rekubuda muCOD.
Ichokwadi ichocho kuti musangano weMDC wakabuda muCoalition of Democrats mubatanidzwa weCOD. Hatina kubuda nokuda kwezvikonzero zvinonyanyo kushamisa. Chakaitika ndochokuti takaita musangano weNational Council musi wa29 mwedzi wapfuura unova ndiwo wakatitendedza takabuda chisungo chokuti tibude muCoalition of Democrats tigoramba tichiinda kunhaurirano reMDC Alliance uye hatingakwanisi kunge tiri kumacoalition maviri saka zvakabva kuNational Council.
Saka makatozivisa here zviri pamutemo vamwenyu amaive navo muCOD kuti maakubuda?
Izvozvo ndotunhu chatakaita kutanga kwesvondo rino. Secretary General womusangano amai Miriam Mushai vakanyora tsamba vatumwa neNational Council kuti vanyore tsamba kuCOD. Saka yakaendeswa kuna sachigaro weCOD aripo iko zvino vanova vatendai biti. Saka vakapuwa tsamba iyi musi womuvhuro zviri pamurayiro wekubvumirana kwatakaita sevanhu vatakashanda navo kwenguva yakareba. Takaona kuti haungotami pamusha usina kuyeneka.
Pane mashoko ari kutiwo bato renyu rakaita zvekudzingwa kubva muCOD. Mungajekesa here kuti zvakamira sei chaizvo?
Ayo mashoko angava ari kutaurwa nevanhu vane zvinangwa zvavo pamwe zvisina kururama. Asi hatina tarisiri kubva kumunhu ane dzakatikwesere. Hakuna munhu akatidzinga muCOD. Takashanda zvakanaka nevanhu vanga vari kuCOD. Tanga tine mubatanidzwa wedu watakavamba tose tikafamba tose nguva yakareba. Asi iwaya mashokowo tiri kumanzwa kuti kune vamwe vanozviti ndivo vana Herude veCOD, ndo vanoziurura zviurura zveCOD vanoti vakatidzinga. Isu hatina kudzingwa, takabva nemukuda kwedu.
Vanga vari mutauriri weMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welsh Mancube vakurawo nechihwai vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe varikutarisirwa kuita musangano nevechidiki vebato ravo rezano PF kupelandava stadium kugwanda mudunhu rematevelele South mangwana. Vamugabe varikutenderera matunhu ose munyika vachiita misangano iyi vakanangana nekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziri kuitwa muna 2018. Vamugabe varikutarisirwawo kutanga vaita musangano nevakuru vakuru vezano PF Youth League mudunhu iri vasati vataura kuruzhinji. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vafarai maguhu.
Handisi kuona ari marali ari kugadzirisa anything, asi marali ari kutochama kukonzeresa kutambudzika kwevanhu.
Saka munoona sekuti marali zaya ane chinangwa chisiri chekuudza vanhu zvinofanira kuitwa kana kuti zviri kurongwa nehurumende.
Yes, handisi kuona ari marali yekuti vane chavangataure. Pamarali zivawo, tinoona kuti vamugabe vanoita sekuti she is a storyteller rather than a policy maker, munhu anotaura pamusoro pekuri kuda kuenda nyika.
Mwedzi yapera mishomai, tinoona kuti vanga vachienda kumatebeleland kazhinji, chii chavari kurakidza vanhu kumatebeleland?
Havasi kugadzirisa dambudziko chairo riripo. Dambudziko riripo nderekuti vanhu vari kuda kuti nyaya yegukura hundi inyatse kukurukurwa uye isvike kumapeto.
Munofunga kuti pari zvino pane zvavataura here zvinogona kupodza vanhu kumatebeleland?
Hapana, vazhinji vacho vari kutosemburwa nezviri kuitika izvozvo. Ende kazhinji kacho migwagwa inotanga kugadzirwa panouya vamugabe. Chikafu vanochizivirawo parali yavamugabe, chikafu chakanakawo. Saka idambudziko hombe riri kumatebeleland risingapedzwi nekuitwa rali navamugabe, riri kuda epolicy yedevelopment. Policy inotarisa kuti education tingai improve sei kumatebeleland. Pari kudawo kuti pataurwe nyaya yezvipatara kumatebeleland kuti zvingaitwe sei kuti veruzhinji vaite access kumaclinic nemahospitals mudhuze. Pari kuda kutaurwa nyaya yeinfrastructure development kuti migwagwa mitsva chaiyo inofanira kupinda mune dzimwe nzvimbo dzinonetsa kusvika kumatebeleland ichagadzirwa riini. Pane nyaya yemaindustry iBulawayo. Haifaniri kuramba ingori nyaya inongotaurwa kunzi tida kuvhura maindustry, tida kugadzirisa dambudziko remaindustry. Inyaya iyi hakufanira kuti ichiitwa.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunhare kwamutare natanonoka Wande weStudio 7. Vagari vemukariba vanoti havachina mufaro sezvo vaoneswa chitsvuku nemakudo ayo anonzi ari kurura achipinda mudzimba dzavo. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti chinoshamisa ndechekuti makudo aya ave kugona kuvhura magoni achipinda mudzimba achitsvaka zvekudya zvakaita seupfu, chingwa, muchero pamwe nezvese zvinodyika zvaanokwanisa kuwana. Amai Magichirinda vanogara mumusha unogara veruzhinji wenyamhunga vanoti makudo anopinda mudzimba dzavo kunyange ivo varipo kana vakasiya goni risina kuvharwa zvakanaka. Vanoti makudo anenge achida zvinhu zvakaita seupfu, muriwo nemupunga.
Makudo iwayo haakutoziva. Isu tikavhara dhore padhaining, isu tenge tiri mudhaining yedu. Saka unozongonzwa kuti gwedoro kana kunzwa kuti mvura yarasa kuda inokara topinda mba.
Izvi zvinotsigirwa namai Gwendolini Chimanga vanoti havachatuma vana kuchitoro sezvo makudo achitorera vana zvekudya nguva dzakawanda.
Ngoti kana mwana chiya ukamutuma kana kupu kana ukamutuma chiya kana masopso utofanira atenda nebheki. Zvikangoona mwana ane chingwa kana manhingirikini kana maodomasi unotora.
Amai Tarehwa vanotengesa zvinhu mumugwagwa vanoti vakatovakira nzvimbo yavanotengesera newaya senzira yekuchengetedza zvinhu zvavo kumakudo.
Chikafu changu ndakavharira nenyaya yemakudo emuno mukariba anonetsa bhozi ukatengesera pari open sezvakaita sematomatoes. Infact ndingangoti zvose zvirimomo zvose hapana chisingadyiwe kunze kwefodya chete ndatsoenda kaisa chikeji chochi kadaiso anotouya utosvika utosheka sheka zvakasimba zvokutoti iwo unototiza utorisira mukana uchiriche zvarinoita. Asi kana wakavakirwa desari hatikwanisi kuisa maoko mukati.
Makudo aya anonzi nguva dzakawanda anotambirawo pamusoro pedzimba apa anokanganisa madhishi ezvivhitivhiti kana kuti masatellite dish. vagari mukariba vanoti hapana zvavanokwanisa kuita makudo aya kunze kwekuatendanisa nekuti vakawanda vakasungwa mushure mekukuvadza makudo kana imwe mhuka zvayo. Amai Tarewa vanoti vashandi veParks and Wildlife vanoti vagari mukariba vanofanirwa kugarisana nemhuka sezvo vari ivo vakauya kuzogara kunzvimbo inochengeterwa mhuka.
Noti kana ukanoripota kuParks vanongoshedzera kuti imi makauya munyika yemhuka. Saka isu tinotokoshesa mhuka kudarika vanhu vari muno.
Mashoko amai Tarewa anotsinirwa nemumwe mushandi weParks and Wildlife asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatapi venhau anoti vagari vemaguta ari munogara mhuka vanofanirwa kugarisana nemhuka nekuti inzvimbo yemhuka. Nyanzvi munyaya dzemhuka dzinoti nyaya yekuvakwa kwemisha pedyo nemasango inopa kuti mhuka dzemusango dzishaye zvekudya zvinozopa kuti dzigume dzopinda mudzimba. Vamwe vanhuwo vanonzi vanokandira mhuka chikafu zvinozopa kuti dzijairirane nevanhu. Vamwe vanotiwo veParks vanofanirwa kuuraya mamwe makudo kana awandisa kana kuatamisa kuenda kune zvekudya. Ndakamirira Studio 7 mukariba ndine Apa Chiguriwa.
Vafundisi vechiKristu nechiMoslem nhasi vapedza zvidzidzo zvemasvondo maviri izvo zvanga zviine chinangwa chekuwedzera ruzivo pamusoro pezvitendero izvi senzira yekudzivirira vaye vanopfurikidza mwero. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupera kwezvidzidzo izvi, sachigaro weIslamic Council of Zimbabwe Sheikh Ishmael Dua vati kupokana kunoitika pakati pevanhu vezvitendero zvakasiyana-siyana kunokonzerwa nekuti panenge pasina ruzivo pakati pevanhu vezvitendero izvi. Sheikh Dua vati muZimbabwe veruzhinji kana vezvimwe zvitendero havana ruzivo rwakakwana pamusoro pechitendero chavo uye ndosaka vachivafungira zvakashata nguva zhinji.
Media mazuva ano ekuita blackmail kumaMuslims maboka ara materialist chizvo kuti mukataisa even muno munyika makatoiswa manje madepartment anotevera manje kutoti tevera isusu maMuslim achifunga kuti pamwe tichaputika vanotovapo hatidi kunyepirana oni wechi hazvina kushata senyika vanokwanisa kuita sei kuzvitaisawo izvozvo munoti saka uku kubuda pachena kuti kwete zvamunonzwa zvichiitika kunyika dzimwe hazvisiri izvo zvatiri. Islam haidzidzise izvozvo.
Vati zvidzidzo izvi zvaitsigirwa nemuzinda wemiriri weIran muZimbabwe zvaratidza pachena kuti hapana musiyano wakanyanya pakati pezvitendero izvi uye vanhu vezvitendero izvi vanokwanisa kushanda pamwe chete. Reverend Sam Malunga vete Hila Christian Network vaudza Studio 7 kuti zvidzidzo izvi zvavavhura kumeso pamusoro pechitendero cheIslam uye vazvipira kushanda nemaMoslem sezvo vari vanhu vane chitendero chine chinangwa nechavo.
Zvitendero zvechikristu chiMoslem pabuda coexistence, kudyidzana, cohesion, tolerance pakati pezvitendero panofanira kuita mweya wokuremekedza, mweya wokugamuchira, kunzwisisa uyezve nokutora kudzidza kuti zvimwe zvitendero chinomboriwawo chii.
Vaviri ava vati zvichitevera kubudirira kwezvidzidzo izvi vachaita mumusangano wevatenderi vavo muna Gunyana nechinangwa chekusimbaradza ukama pakati pavo. Vatiwo chimwe chisungo chabuda ndechekuti vanofanira kushanda pamwe chete mukutsigira zvirongwa zvehurumende uye mangwana chaiwo vachaenda kunzvimbo inoigwa magamba yeHeroes Acre senzira yekucherechedza basa guru rakaitwa nemagamba akasunungura Zimbabwe.
Vatofana kubatana mumaprogramu ekusimudzira nyika yedu kunge ipapa mangwana tenge tichienda izvi zvitendero kuHirozeka vakuru vasati vaenda mande tichinoita tour tichiita minamato any development program tenge dzakuitika kuno tichafambira pamwe chete.
Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba musi wemuvhuro unouya. MaKristo nemaMoslem anogarorwisana kunyika dzakaita seNigeria uyewo mamwe masangano anopfurikidza mwero akaita seBoko Haram neISIS ave kusvibisa chimiro chemaMoslem munyika dzakawanda pasi rese. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mazuva apera vainge vari kuIran pakugadzwa kechipiri nekutoreswa mhiko kwemutungamiri wenyika iyi vaHassan Rouhani. Zimbabwe neIran dzakatemerwa zvirango nehurumende yeAmerica nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.
Makateerera kune fenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vavoti vemukinya vamirira kunzwa akakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa nemusi wechipiri idzo dzaikwikwidzana mutungamiri wenyika iyi vaUhuru Kenyatta nemutungamiri wevanopikisa vaRaila Odinga. Nezuro vakuru vekomisheni inoona nezvesarudzo vakanga vakamirira kutambira mafomu zana nemakumi manomwe kubva kumatunhu mazana maviri nemakumi mapfumbamwe enyika iyi uye mamwe mafomu chiuru kubva kunzvimbo dzekuvhotera zviuru makumi mana nemazana masere ane makumi masere nenhatu. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakutyidzana kwayo neRussia.
Mazuva mashoma apfuura, dare redzimhosva repamusoro remuRussia rakatendera kurambidzwa kwechitendero cheJehovah's Witnesses mushure mekunge bazi rehurumende rezvemitemo remunyika iyi rati vanhu vechitendero ichi vanopfurikidza mwero. Izvi zvinongove zvimwe zvezvinoitwa muRussia zvokuvhiringa zvitendero zvakasiyana-siyana. Vanotaura vakamirira bazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica muzvare Heather Nauert vakakurudzira vakuru vakuru vemuRussia kuti vasendeke mutongo unorambidza mabasa eveJehovah's Witnesses uye vechitendero cheScientology nevamwe vatendiwo kuti vaite zvezvitendero zvavo vakasununguka uye kuti vese vakasungirwa zvezvitendero zvavo vaburitswe mumajere. Muzvare Nauert akatizve Russia inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu mukufunga kwavo, zvido zvavo nezvitendero zvavo. Chitendero cheJehovah's Witnesses chakatangiswa kuma1880 muAmerica uye chine vatendi vanopfuura mamiriyoni masere pasi pose kusanganisa zviuru zana nemakumi manomwe vanogara muRussia. Boka rinorwira rusununguko rwezvitendero uye rinopa mazano ezvechitendero kumutungamiri wenyika reUnited States Commission on International Religious Freedom rakasoropodza zvakaitwa neRussia rakawedzera richitizve veJehovah's Witnesses vanofanira kuregerwa vachiita zvechitendero chavo vakasununguka vasingavhiringwe nehurumende muRussia. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeUnited States. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Iye zvino toenda kunhau dzemitambo. Makundano enhabvu yepamusoro eCastellaga Premier Soccer League ambomiswa svondo rino panguva iyo makundano anoteverwa nechaunga munyika eEnglish Premier Soccer League ari kupfungaidza utsi. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makundano eCastellaga Premier Soccer League ambomiswa kupa mukana kwemitambo makumi matatu nemumwe chete kwedzana masimba iyo yarongwa neZimbabwe Football Association kuti itambwe panguva yezororo reHeroes. Mugwaro ravatumira vatori venhau anotaura akamirira veZifa vatorisani Gwesela vanoti Zifa iri kutora nguva yezororo iri kuendesa mutambo wenhabvu kumativi mana ese enyika kusanganisa kumaruwa akaita seGwanda, Gokwe, Gutu, Nkai pamwe nenzvimbo dzakaita seChegutu, Rusape, Shurugwi, Bindura neNorton. VaGwesela vati mitambo iyi ichatambwa nemuvhuro sekupemberera zuva reHeroes Day iro rinoshandiswa kurangarira magamba enyika. Mitambo iyi inosanganisa mutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uyo uri kutarisirwa kutambwa muHarare asi veZifa vacho havasati vazivisa kuti mutambo uyu uchatambirwa kupi, muRufaro Stadium kana kuti muNational Sports Stadium. Mumwe mutambo mukuru uriko ndeuyo uri kuChinoyi uko Capes United iri kubandana neNgezi Platinum Stars iyo iri kutungamira makundano eCastellaga Premier Soccer League pamwe chete neuyo uri kuzvishavane apo Shabani Mine iri kutamba nevavakidzani vavo veFC Platinum. Asi vanotevera mutambo wenhabvu vanoti havasi kufara nekumiswa kwaitwa mitambo yePremier Soccer League sezvo mitambo yeligi iyi yaikwanisa kutambwa panguva yezororo iyi sezvaingoitwa makore apfuura. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaPhineas Muketiwa vanoti sezvo vari veZifa varonga mitambo iyi vanofarira kuona kuti vatambi vawana mari uyezve kuti vabhadharira zvikwata michovha yekufambisa kuenda kwavari kumanikidzwa kunotamba ikoko.
WeZifa tachikumbirawo finance kuti vakomana vaone mari dzese dzekutichi dzetransport mhuri dzavo dzione chikafu.
Zvachakadaro, mitambo inoteverwa nechaunga yeEnglish Premier League iri kupfungaidza utsi svondo rino kutanga manheru anhasi, apo chikwata cheArsenal chiri pamusha neLeicester iyo yakatora mukombe uyu mwaka wa 2015 na 2016. Makundano aya anoshandiswa nevakawanda kutsvaga mari vachiita zvekubheja sezvo musisina mabasa munyika nenyaya yekuoma kwezveupfumi. Asi nharo dziri kuitika ndedzekuti ndechipi chikwata chatora mukombe uyu mwaka uno, vamwewo vachiti Man U, vamwe Chelsea, vamwewo Liverpool, asi vakawanda vacho vari kunongedzera kuti Manchester City ndiyo ichaenda nemukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Iyo zvino tokaendesai kuna Mavlas Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tine hurukuro nemuimbi Diana Samukange uyo anozivikanwa iye nezita rekuti Mangwenya. Regai timboenda kwaari tinzwe kuti zvimbo zvake zviri kufarirwa neveruzhinji ndezvipi uyezve kuti upenyu hwake hwakamira sei pari zvino.
Mangwenya mutuko wangu, ini ndiri muira Mangwenya, ndiri wekudzinza rekwaGushungu, saka madzimai nevanasikana vanonzi ana Mangwenya.
Aha, aiwa pakanaka chose. Saka pane karwuyo kwenyako katanga tiri kuridza kanonzi chiyako uyezve vazhinji vanenge vanofarira ikakako.
Kambuka manga kuchiteira izvizvi kanonzi kumagumo erudo.
Kari kutambirwa sei nevazhinji karwuyaka nokuti kakawanda kacho vanhu hamuzonyanyotaura zvakawanda kana masvika kumagumo erudo, saka vazhinji vari kukatambira sei?
Vazhinji isongi yerudo yavanofarira, songi yekuti inoridzwa kana kumitato kana pakaungana vanhu vari kutaurira zverudo, nekuti ini chipo changu kuimba nyaya dzerudo. Saka indiri kuti kumagumo erudo uko patinenge taakuzotukana tichitaurirana zvisina kururama ndopatisiri kuda kusvika. Saka kungoteura kuna Mwari kuti aiwa chiregai kuramba muchiita kuti tisvike kumagumo erudo. Ishe ndinzweiwo namato wangu, amatenga inzwaiwo cheuro wangu, kumagumo magumo erudo zvinoshuvira.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ine zviri Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Mudiwa wangu baba, muchengetedze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasiri kutarisa nyaya yehurumende yekuda kuvaka University yaRobert Mugabe nemari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. VaEnergy Mutodi vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira mauto kuti apidigure hurumende nechisimba. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe votarisirwa kuita musangano nevechidiki vebato ravo kupela ndava stadium kuGwanda Matabeleland South mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange mine zvakare mangwana anokuonekai ya nemufaro. Ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Chris Gande.